Chirongwa chatakaparura Blessing chirongwa chekuti tibatane isu vehurumende pamwe chete neve UN family vachirepresentwa zvakanyanyisa neUNESCO, asi tatine masangano anoita Sana Plan International akanga aripo, Swedish government yakanga iri represented as well. Chirongwa ndechekuti dai tadzidzisa vana vachiri muchikoro kuti varege zvinoita kuti vazopedzisira vave nenhumbu, zvinoita kuti vazopedzisira vave vana mai nana baba nguva isina kukwana, nekuti zvinokanganisa fundo yavo, zvozokanganisa remangwana ravo, zvozokanganisa nyika yese nepamusana pekuti kana even mwana one akatadza kuenda kuchikoro nepamusana pekuti ave baba kana mai, zvinoreva kuti nyika yatorasikirwa ipapo. Saka takaparura chirongwa chekuti tiise misoro pamwe chete, tibatire pamwe kudzidzisa vana kuti vasaite zvinoita kuti vazopedzisira vave nenhumbu, vave vana baba nana mai nguva isina kukwana. Uye chimwe chataita chatiri kupusha ndechekuti nyaya yenhumbu yanga ichinyanya kukanganisa vana vechisikana kudarika vana vechikomana. Vaigona kuti vana vari mufomu 3 vese voita mwana, uyu musikana obva atonzi chirega chikoro, uyu mukomana anogona kuenderera mberi nechikoro, dzimwe nguva achitozoramba futi musikana waakaitisa nhumbu, iye abudirira asi musikana asara kumashure. Saka tave nezvirongwa zvekuti vana ivavo vanenge vaita nhumbu vari pachikoro vanofanira kuti vazopiwa mukana wokuti vadzoke vapedze chikoro chavo vagokwanisa kuzove macitizens anokwanisa kucontributa kudevelopment yenyika. Saka ndozvirongwa, but chatiri kunyanya kuemphasiza ndechekuti let's prevent, ngatidzivirirei kuita nhumbu kwevana, kuitira kuti vave neremangwana rakanaka uye vazocontributa kudevelopment yenyika yedu.
Ko vabereki munenge muchishandawo sei navo ipapapo?
Tave nedonzo kuzvikoro rinonzi guidance and counseling. Iroro donzo rinoita kuti maticha eguidance and counseling panenge pachikodzera vazokwanisa kutaura nevabereki vevana vavanoona kuti vava kupinda kudenja yezvinhu zvakaipa. Vanogona kunge vari vana vakumadoro, kusvita mbanje nezvimwe zvinodhaka zvinozokonzeresa kuti ramangwana ravo risave rakanaka.
Asi mungati pane uwandu hwakadii hwevana vari kusiya chikoro nekuda kwekuti vanenge vaita pamuviri?
Gore rakapera tinonzi tine vana vakadarika 6,000 vakabuda muzvikoro nenyaya yekuve nepamuviri. Chinonyanya kurwadza Blessing ndechekuti pa6,000 ipapo pane vana 411 vekuprimary school vakabuda muchikoro nenyaya idzodzo. Zvaakureva kuti vana vane makore anoita 10, 11 kana 12 vave kuita nhumbu vachiri pachikoro, votadza kuenderera mberi nefundo yavo. Saka ndohuwandu hwatiri kupiwa nestatistics dziri kubva kuministry yedu.